varimi ava vanoti pamusoro pekukukurwa kwefetireza yavanenge vaisa mvura iyi iri kuvatadzisa kuri sakurawo vanoti kunyange murimi akaisa mishonga yekuuraya sora hushande nekuda kwemvura yawandisa mumwe murimi wekumutora shanga vaantoni zunzanyika vanoti mvura iri kuvatadzisa kuisa fetireza zvekuti chibage chavo chatsvukuruka
mvura iri kuyeredza iri kutsurudza fetiraiza nekukasika zvakanyanya kuikamba nhasi mumunda unofungwa kuti inosvamba chinosvibira svombo rimwe chete rechipiri chatsvuka futi nekuti mvura yasvuka fetiraiza yo
vazunzanyika vanoti rimwe dambudziko rave kukonzerwa nekuwanda kwemvura kuwanda kwesora muminda iro rinodyawo fetireza shoma inenge yaiswa nemurimi
sora riri kurieta zvakanyanya nevakaisa maherbicide efekti yavo inoita shoma nokuti inosukwa futi nemvura sora racho robva ratanga kukura richidya fetiraiza shoma yavakaisa iyoyo makwikwa acho nembeu haana kuita zvakanyanya
mumwe murimi wefodya kumhangura vainocent gwenya vanoti mvura yakawanda iri kukonzera kuti fodya yavo iite makonye sezvo vari kuti vakafirita mvura yobva yanaya mushonga usati washanda
zvainaitama zvine zvekuti mvura ikawanda so pakazongoita kazuva chete kana munda maka makadzinza mvura fodya yese yeiri kuipa inoibva panongoenda mvura chete yobva yaibva asi yakanga yatoibva kare yato
sachigaro werimwe sangano revarimi rezimbabwe integrated commercial farmers union amai maiwepgt vanoti mvura iri kunaya kamwe chete munguva pfupi zviri kukonzera kukukurwa kwevhu muminda amai gt vanoti mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafotereza zvichikonzera kukwira kwezvekurimisa
mvura ikawandisa zvinoreva kuwedzera mafetiliza zvichireva kukwira kwezvekurimisa pachirimwa zvinodhurira varimi
amai gt vanoti kuwandawo kwemvura kunoita kuti fodya ikurumidze kuibva nguva imwe chete zvinozoita kuti varimi vasina mipanda yakakura yekuomesa fodya yavo varasikirwe nefodya yavo iri muminda
zvirimwa zvakaita sefodya zvinenge zvoibva nekasika zvichiita kuti varimi vasina mabhana akakwana varasikirwe nefodya yavo ndinokurudzira varimi kuti vasarime mabani kunyanya kana vanzwa kuti mvura ichawanda
nyanzvi dzinotiwo varimi vanofanirwa kubhadhara mainsurance kuitira kuti zvivabatsire kana vachinge vawirwa nedambudziko rinoparadza zvirimwa zvavo saga refotireza rinorema makirogiramu makumi mashanu rinotengwa nemadhora makumi matatu kusvika pamadhora makumi mana ekuamerica ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.